Ini ndini tanono kawande ndichiti heinoi misoro ye nau dzedu dzanhasi chishanu gumi guru 31 2017. Vanoita mabasa emaoko nokutengesa mumigwagwa voita musangano muHarare kunyangwe mapurisa ange akapakatira zvombo ange akavakomberedza. Mabishop eRoman Catholic oseanirina chibvumirano chekunamata nokushanda pamwe chete nenhengo dzeZimbabwe Council of Churches, dzimwe dzacho dzakabuda muRoman Catholic makore mazana mashanu apfuura. Mamwe masangano evarayiridzi anoti vatsigiri veZANU PF vave kuvamanikidza kuti vabhadhare mari yomusangano wekongiresi wechimbi-chimbi webato iri uchaitwa muHarare muna zvita. Vakaremara vanoti sangano reZimbabwe Electoral Commission harisi kuvapa zvikwanisiro zvekuti vakwanise kunyoresa kuvhota sezvo vasingakwanise kuenda kune dzimwe nzvimbo nemawheelchair avo. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti dzinotenderana nemashoko eIMF ekuti upfumi hweZimbabwe huri kuramba huchiderera. Muchirongwa cheLive Talk The Connection na 8 PM tiri kutarisa mashandisiro ari kuitwa madande mutande akaita seWhatsApp neFacebook nevechidiki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana vokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.